Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri, tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechipiri chivabvu 8/2018. Makaterera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dare reNational Assembly rozeya kuvandudzwa kwemitemo yesarudzo uye chibvumirano chemapato ezvematongerwo enyika chekuita sarudzo dzakachena. Mapato ezvematongerwo enyika nhasi aratidza kusafara nenguva shoma yakatarwa neZEC kuti veruzhinji vakwanise kutarisa mazita avo mugwaro revavhoti. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muGatar uko vanga vachishanya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare reNational Assembly liri kuzeya mitemo yesarudzo weElectoral Amendment Bill uye chibvumirano chemapato ezvematongerwo enyika chekuita sarudzo dzakachena dzisina mhirizhonga. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Bhiri iri rakanangana nekuvandudza mitemo yesarudzo kuti nyika ikwanise kuita sarudzo dzakachena. Zvimwe zviri kudiwa nemapato anopikisa kuti mapato aya avewo nechekuita pamwe nekuongorora kudhindwa kwemagwaro ekuvhotesa kana kuti maballot papers. Mapato aya anodawo kuti mutemo wesarudzo usungire mapato kuti ape mukana wakaenzana kuvanhukadzi nevanhurume pazvinzvimbo zvese zvinokwikwidzwa musarudzo. Chibvumirano chemapato chekuita sarudzo dzakachena, icho chapinzwa mumutemo wesarudzo, chinorambidza nyaya dzemhirizhonga uye chinosungira kuti vemapato vemasangano anoshanda akazvimirira vanokwikwidza musarudzo vapanane mukana pamwe nekuregawo vamwe vachitaura pfungwa dzavo pamwe nekupinda mumisangano pamadiro. Chibvumirano ichi chinosungirawo kuti vanhu vapiwe mukana wekuzvishambadza uye chinoti vaye vachazenge vachibvisa kana kubvarura zvinyorwa zvevamwe kana kuti maposters varangwe nemutemo. Chibvumirano ichi chinorambidzawo kutenga vavhoti kana kuchichidzira vanhu kuti vavhotere bato rinenge richida munhu. Chinorambidzawo vemapato kuti vataure zvinenge zvabuda musarudzo zvisati zvaziviswa neZimbabwe Electoral Commission. Mukuru wesangano replatform for youth development vaClarice Maduku vati danho rokuisa chibvumirano chemapato mumutemo wesarudzo chakanaka chose. VaMaduku vati sezvo wave mutemo vanenge vautyora vacharangwa.
Zvandiri kuona pano zvekuti chibvumirano ichi sezvo chaiswa pamutemo nekuchiri kushanda chichitarisa Electoral Act, zvinhu zvakukwanisa kuti kana vanhu vachinge vakanganisa mitemo sekunyorwa kwayakaita vakukwanisa kusungwa. Zvandiona sekuti ndo zvinhu zvanga zvagara zviri dambudziko ratanga tinaro rekuti zvinhu zvaingoitwa zvichingoita kuwirirana asi pasina mutemo unosungirira kuti zvaitwa izvi zvishande.
Vati kana mutemo mutsva wesarudzo ukatevedzwa, nyika inogona kuita sarudzo dzakachena.
Nguva ita kusvika pasarudzo kuti campaigns, kuisa maposters, zvese zvekuti vanhu vaite madiscussions, mafree debates, zvinenge zvakuenderera mberi mune zvakanaka. Nekuti kana munhu akaziva kuti ndikakanganisira umwe ndikatora right yevamwe vanhu kuti vanzwikewo kana kuti meseji yavo inzwisike semapolisi avanenge vataura kuti vachaitira vanhu, zvinenge zvichisungisa. Ndiona zvichibudirira.
Chibvumirano ichi chinosungirawo mapato ezvematongerwo enyika kurega vatapi venhau vachipinda misangano yavo yezvekutsvaga rutsigiro pamwe nekuvachengetedza. Mukuru weMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vatavani mwoyo vati vanofara nenyaya yekuti vatapi venhau vachengetedzwe pavanenge vachiita basa ravo.
Tinotaura isu kuti kana vachinge vatora danho rekuti pange pachiiswa zviga zvinotaura kuti vemabato ezvematongerwo enyika varemekedze vatore nhau nekwavanoshandira uyezve kuti vachengetedzwe nguva yemaelections nekupfurikidza kwavo, zvinhu zvatinotambira. Asi nhunha yedu inoenda pakuti kana vazvinyora kudaro ngavachitaurawo shamu dzavanopa kune vanezvematongerwo enyika kana vagura mirawo.
Dare richiri kuziya bhiri iri uye rinotarisirwa kuripasisa chero nguva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mapato ezvematongerwo enyika nhasi aratidza kusafara kukomishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission nenguva shoma yakatarwa nekomishen iyi kuti veruzhinji vakwanise kutarisa mazita avo mugwaro revavhoti. Mapato aya aratidzawo kusafara nokusabuda pachena kuri kuitwa nekomishen iyi pakutenga kwaikuita bepa richashandiswa pakuvhota musarudzo dzegore rino. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashitaura pamusangano waitwa pakati pemapato ezvematongerwo enyika nekomishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, vamiriri vemapato aya varatidza kushushikana zvikuru nemazuva gumi nerimwe chete akatarwa neZEC kuti veruzhinji vakwanise kutarisa kuti mazita avo arimo here mugwaro revavhoti kana kuti kwete. Munyori mukuru muMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaDouglas Monzora vati veruzhinji vanofanira kupiwa nguva yakakodzera kuti vatarise mazita avo mugwaro revavhoti idzva riri kugadzirwa neZEC.
Mazuva yamashoma-shoma zvikuru nokuti vamwe vanhu havasi muno muZimbabwe, vamwe vanhu vakaregister kune nzvimbo dzavasingagari. Saka mazita aya mazuva aya mashoma-shoma chaizvo. Uyezve isu tiri kuti kune ZEC tiri kuda kuti voters roll racho riitwe audited nemaauditors akatrenewa. Tiri kuda zvakare kuti ZEC itibvumire kuongorora pari kudhindirwa mapepa ekuvhota tesama ballot papers. Pari zvino hatisati tapiwa mapepa iyo, hatisati tapiwa mvumo iyoyo, ZEC rongotsika-tsika. Asi tiri kuona kuti ZEC zvairi kuita iri kumbunyikidza kodzero dzevanhu nekuti mazuva 11 chete haakwane kuita basa iroro.
Izvi zvatsinhirwawo nemunyori anoona nezvemitemo muZANU PF vaPaul Mangwana.
Tinofara neripoti yatapuwa negadziro iri kuitwa neZEC. Vari kutiudza kuti vari kuidza kumhanyisana nenguva, asi zvese zvirwaridzwa kuti zvichafamba nezvakanaka. Nguva ishoma, asi vapatsananguro yekuti nezvikonzero zvekuti vakanonoka kumboendeswa kumakotsi kwavaiita kwakadya nguva. Saka mazuva avatipa mashoma, asi tichaedza kushanda naiwa.
Sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vati komisheni yavo yanga ichida chaizvo kuti ipe veruzhinji nguva yakakwana yekutarisa mazita avo mugwaro revavhoti iri, asi vakatorerwa nguva yakawanda nenyaya dzanga dziri mumatare uko kwavakaendeswa nemakambani akanga anzi aone nezvekutengwa kwemapepa anoshandiswa kuvhota. Vati nguva yasara yave shoma kuti sarudzo dziitwe dzavati dzinofanira kuitwa pachitevedzerwa mutemo.
Parliament ndokunogadzirwa mutemo. Mutemo haumbogadzirwi neZEC zvachose. Imi ndimunosungirwa kuenda kuParliament monokakavadza namuriko mogadzira mutemo inoona kuti kodzero dzenyu dzinenge dzichisumudzirwa nenzira dzamunoda. Isu veZEC tinotora mutemo yabva kwamuri kuParliament toiita administer nokuti tinotarisa kuti mutemo yagadzirwa muParliament ndozvido zvenyu imi munenge makamiririra vanhu muParliament. Saka isu mutemo yatinosenzesa takasununguka zvakanyanya kuisenzesa nekuti yakabva kwamuri kuParliament.
Vamonzora varatidzawo kushushikana nekusabuda pachena kwavanoti kuri kuitwa neZEC panyaya dzekutengwa kuri kuitwa bepa richashandiswa pakuvhota.
chinhu chikuru kuru ndechekuti tinoda kuongorora panodhindirwa mapepa ekuvhotesa. Tinoda kuongorora zvakare kuti pepa iroro rinenge rakagadzirwa nani uyezve rakamira sei. Nokuti kune mamwe mapepa ekuti ukanyora chimwe chinhu ipapo chinobva choenda pamwe. Ndozvakada kuti zvibviswe izvozvo. Asi tiri kuona kuti zeki iko zvinezvi yatova nebhinda oko rekuti maballot papers anodhindirwa kunze. Havasati vatudza kuti kambani yacho vaisarudza sei. Vataura vachiti kwakaitwa inonzi closed tender. Closed tender ndeyekuti munhu ari kuda kuada kusupply wacho anongozikanwa nezeki chete, vamwe vanhu vasingazive. Tinoda kuti zvinhu zvese zvinyatsobuda pachena. Tiri kuona kuti zeki yakuda kuita chitsotsi chayajaira kungoramba ichingoitira mapolitical parties. Saka tinonzwa kusafara zvikuru.
Vamwe vanga vari pamusangano uyu vatiwo gwaro revavhoti rinofanira kugadzirwa muno, uye kuti veruzhinji vashandise zvinyoreso zvajairwa kushandiswa neveruzhinji, sezvo achiti havavembe nemapepa anoshandiswa pakuvhoteswa anobva kunze aya, ayo avanoti anogona kushandiswa kubirira musarudzo. Asamai Chigumba vati mapepa ekuvhotesa mapepa anogadzirwa neunyanzvi hwakakomba, hunotarisirwa kuti hunogutsa zvinotarisirwa pose panoitwa sarudzo.
Zvinhu zviviri zvamuri kutaura izvi zvinhu zvinofanira kugadzirwa neunyanzvi hwekuti zvinge zvichisvika pane imwe inonzi standard yekwaliti. Hatigoni kungotora chero bepa rese rese. Isu muno munyika yeZimbabwe hatisati taona kubva zvatakatanga kuita maelections kampani inogona kuti itigadzirire bepa iroro nekwaliti yacho inodiwa pamutemo. Zvimwe chete izvo neinki yatinoshandisa, hatikwanisi kushandisa inki yemu ever sharp yemu ballpoint nekuti inonyunguduka. Ndosaka tichinotsvaga special inki nekuti tinofanira kutsvaga inki yekuti munhu haakwanisi kuzovhota kairi kana kuti katatu, inki isingadzimike kwemazuva mushure mekunge munhu avhota.
Panyaya yezuva resarudzo, amai Chigumba vati zuva resarudzo richaziviswa nemutungamiriri wenyika kana gwaro revavhoti rapera kugadzirwa, vachiti zvose izvi zvinofanira kuitwa pachitevedzerwa wobumbiro remutemo yenyika.
Purezidhendi venyika ino ndivo chete vane kodzero zvichibva muumbiro remutemo rekutaura zuva ravanoda ivo kuti ndiro zuva remaelection. Saka kana dai mukanzwa ini ndikataura kuti maelection ari musi wakati, kana deputy cheva magadi kana makomishina akataura kuti maelection ari musi wakati, garai makaziva kuti zvavataura handizvo nekuti president chete ndivo vane kodzero yekutaura date reelection.
Pasi rose rakatarisira kuti rione mafambiro achaita sarudzo dzemuZimbabwe, sezvo dziri kuitwa kekutanga vaimbo vemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vasiri kukukwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne13630 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am 4930 6040 ne15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001 202 465 0318, namba idzi zvakare 001 202 465 0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makaterera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri kuWashington DC. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti North Korea pamwe nokutengeserana ndizvo zvichange zviri pamusoro pehurukuro yavachaita nemutungamiri weChina vaShi Jinping. Vaviri ava vachaita hurukuro parunare. Tsamba yakanyorwa pachishandiswa zita remumwe mukuru mukuru wechikwata cheTaliban iro iri kukurudzira runyararo muAfghanistan. Tsamba iyi iyo inoshoropodzwa nevatungamiri veTaliban semashoko emanyepo yakasainwa nemukuru wevatongi vematare edzimosva muchikwata cheTaliban vaMawaiwi Abdul Hokom. Governor we Reserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangudya, vanoti banga ravo riri kuendesa mari inosvika mazana mana nemakumi mashanu ezviuru zvemadhora pazuva kumisika yefodya, kunyangwe hazvo paine kugunun'una kwakanyanya kubva kuvarimi kuti mari iri kunetsa kuwana. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Varimi vakawanda vari kuchema-chema nerekuti kunyangwe hazvo RBZ yakavavimbisa madhora mazana matatu pavanenge vatengesa fodya, mari iyi haisi kuwanikwa mabhanga ari pamisika yefodya. Misika iyi inosanganisira Boka, TSF, Premier neMashonaland Tobacco Company. Varimi vefodya vanoti mabhanga dzimwe nguva kana achivapa mari anovapa ari mabond notes uye ari macoins chete. Asi vachitaura nebepa Naure Herald, vamangudya vanoti mari yavari kuendesa kumabhanga ari kumisika yefodya inokwana kupa varimi churu chimwe chete nemazana mashanu, mari inoita madhora mazana matatu pazuva. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaProsper Chitambara vanoti zviri kuitika kumusika uyu munongedzo wekuti dambudziko rekushomeka kwemari richiri rakakomba munyika.
I think it's rungo tirakidza kudzamu hwedambudziko ratinaro in terms of availability yemari muekonomy, kuti vemafarmers vetobacco haasi kukwanisa kunge achipiwa cash nemabhanga. Saka I think zvirungotirakidza kuti dambudziko remari munyika rungoramba richienderera pasina solution in sight.
Fodya ndiyo inounza mari yekunze yakawandisa munyika, zvekuti kukanganisa varimi ava kuzvisikira moto muziso.
Tobacco ndo watingati musimboti uye one of the mainstays in terms of nyaya yeforex generation. Vanofanira kunge vachiprioritizwa in terms of availability yecash. Saka zvinogona kureva kuti forex management panongonge pari kuita machallenge in terms of forex management.
Vativo varimi vakaramba vachibatwa neseri kweruoko vanogona kuguma voenda kunorima zvimwe zvirimwa uye kuremerwa nekutenga zvikwanisiro zvekurimisa mwaka unotevera.
Tinokanganisa especially mapreparations mwaka unenge uchiuya uyu, nekuti munoziva vazhinji varima ava vari kumaruva, hakwanisi kunge vachishandisa zvinhu zvakaita sana plastic cash probably apart from nyaya dzemobile money. Saka vanenge vachida cash, nekuti kumwe kwavanenge vachiwana zvavanoshandisa mukurima vanenge vachidemanda cash mainputs.
Mutauriri weTobacco Industry and Marketing Board vaIshe Unesu Moyo vaudza Studio 7 kuti kunyangwe hazvo vasinei nechekuita nekubhadharwa kwevarimi kana vatengesa fodya, vari kuvakurudzira kuti vavhure mabhuku kana kuti maaccounts kumabhanga kuitira kuti zvive nyore kuti vawane mari.
Isusu patinotanga nokugumira ndepano yamurimi nefodya vanotanga kupatipa maestimates kuguka kuregista, then tinenge tichivakungovakurudzirawo kuti ngavange vaine mabank accounts kuitira kuti vasazononokerwa nemaprocesses okuti vange vachiwana mari yavo. But once mari yabva kuflow yava kubank, izvo zvinenge zvava basa reRBZ kuona kuti varimi vawana mari dzavo.
Vamoyo vativo mari iri kutengeswa fodya mwaka uno yakati kwirirei kudarika gore rapera.
Chitarisa fodya yaitengeswa mwaka uno uyu panguva imwe chete yakawanda kupinda yakanga yatengeswa last season. Uyewo ndichitarisa maaverage prices, kuti average price yedu yezvino iri $2.86 per kg inova yakawanda kupinda yange iripo mwaka wakapera $2.72 per kg. Saka zvino tiratidza kuti mwaka uno unenge uri nane in as far as kuvarimi vachinge vachiwana mari yakati kupfumukei.
Tavabvunza kuti fodya iyi iri kutengeserwa kunyika dzipi.
Fodya yedu iri kunyanya kuenda kuChina, mwoyo iri kuenda kunana South Africa nedzimwe nyika, but China ndo iri pamberi kunyaya dzekutenga fodya iri kurimwa muZimbabwe.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti nyaya yekutadza kugadzirisa zvinhu kumaindustries uye kugadzirisawo nyaya dzekurima ndiyo iri kupa kuti Zimbabwe itadze kuwana mari yekunze inodiwa kuti inge ichiita mabasa ebudiriro. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulum.
Vadzidzisi vakawanda munyika vaenda kubasa zvichitevera nhaurirano dzakatangwa nezuro dziri kuitika pakati pemasangano yavarairidzi nehurumende. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Zvikoro zvizhinji mumasvingo zvakaita serunyararo primary, Christian High nendarama high school, vadzidzisi vange vari pabasa nhasi vadzidzisa vana vakabhadhara mari yechikoro sezvo vazhinji vadzoro vachinji vatange vabhadhara mari dzechikoro. Mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe PTUZ vatakafira zvovo vati ratidziro yavo haina kuzoita sezvo hurumende yakazobvuma kutaura navo nezuro, asi vati hurumende ikaramba pakuita zvavanoda kutanga muvhuro svondo rinouya varayiridzi vanenge vokanda mapadza pasi.
Dambudziko riripo nderokuti isuo hatina kuwana time yemobilization, plus pataida kuti tanga strike nazvo zvakanaka, asi hazonetsa chete ndechekuti nezuro hatina kuwanikwa tichitaura chimwe chete chekuti tinotaura sefozeu. Takazowanikwa vamwe vedu vari kupi, vari kuapex council, zvakazodiluta hondo yedu pataita kutaura naemployer zvikuru sei vamubengeke vachiti vanhu venyu vari kwese kufozeu nekuapex council. Pazvatiringotaura ndezvekuti hurumende nezuro ndo payakatanga engagement nesu sefozeu makore ese matinguva iyi yanga ichiramba, saka takaona sokuti zviri nani timboipa mukanwa kuti musi wa 14 inenge yagadzirisa zvinhu. Saka nguva iyeyi tiri kuishandisa for mobilization process, kana hurumende yauya nezvinhu zviri nani zvinopfuura pa 10% ikasvika pa 40% musi wa 14 tinovatenda. Vakatadza tingokurudzira varairidzi kuti hondo yedu iri kuindira mberi, ngavashandise mazuva yaasara kuti kumobilize. Ende uyezve kana takawanda hatifani kutya kudzingwa, nekuti tinongodzingwa sei takawanda vanozovawane pevamwe varairidzi vanopinda muzvikoro kuti
Hurumende yakati inokwanisa kuwedzera vadzidzisi mari nechidimbu 10 kubva muzana, asi vadzidzisi vanoti vanoda zvikamu makumi mana kubva muzana, vakasawana izvozvo vanoramwa mabasa. Sangano reFederation of Zimbabwe Educators Union rati richapedzisa kutaurana nehurumende mumazuva mana anotevera. Sangano iri ratiwo kana hurumende isina kugadzisa zvichemo zvenhengo dzaro, varayiridzi vanoramwa mabasa kutanga musi wemuvhuro svondo rinouya. Zvichakadaro, vabereki munyika yose vari kuchema-chema nekuti vana vatadza kuita zvidzidzo zvavo zvichitevera kudzingirwa mari yechikoro. Vabereki vakawanda vanoti vari kunetseka neupenyu sezvo mari iri kunetsa kuwana munyika. Ambuya Abhibha Muchinjikwa vanoti vazukuru vavo vavanochengeta vadzingwa pachikoro cheChristian asi ivo vasina mari uye vari mubishi rekutsvaga mari iyi.
Vana vadzingwa zvishuwa kuchikoro, mukana wokuwana mari kuzvinhu asati tava nawo.
Christian
yadzingisa ichangotanga nhasi vabva yatodzinga, zvokutoti izvo zvazambotaura navo patauya pano kunobvunza mwana ndokuudza kuti masara musina kana munhu mukilasi. Mari yacho teteaiwanapi nguva nenguva? Tina vana vari kuprimary vazukuru sei tisakura hedu tombotsvaga tombomirira mbotumigwa kuti vedu vekuno hatisina mari chititumirai wozotitumira apa mwana anenge akagara. Ndokuna kundopa dheti rokuti musi wakati, kana dheti racho zvikasvika iroro mwana asati abhadharwa unodzingwa mari yapamwe inenge isati yasvika. Ndongova munhu wokungokumbira kana vakatokona kuti kuziva kutotava ndovokukumbira.
Vanorwadziwa kuti zvikoro zviri kutadza kutevedzera mutemo wehurumende wokuti hapana mwana anodzingirwa mari yechikoro.
Izvozvo zviri kutinetsa zvikuru pakuti hurumende mutemo wayakaisa ndokuti vana havafaa kudzingwa paunoenda kuchikoro, especially zainge zuva rokutanga. Saka isu tiri kuona sevabereki zvinhu zvacho zviri kutinetsa, tisi tunechimirira dzimba, rendi dzechida kubhadharwa, mafees acho iwo anenge akatimirira. Saka dai vaigona vatipawo kana imwe payment plan yekuti vana vakwanise kuenda kuchikoro vasadzingwa zvavo.
Mukuru webazi rezvedzidzo mumasvingo vazedias tiga varamba kutaura nestudio 7 nezvenyaya yekudzingwa kwevana vechikoro. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo. Dini Gandri Maramba.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaita misangano nezvizvarwa zveZimbabwe zviri mukwata uko vanga vachishanya. VaMnangagwa vanonzi vakurudzira zvizvarwa izvi kuti zvidzoke kumusha kuzobatsira kusimudzira hurumende itsva. zvichitevera kubviswa kwakaitwa vaRobert Mugabe pachigaro gore rapera. Vari muKatar vamunangagwa avo vari kutarisirwa kusvika kumusha mangwana vakasaina zvibvumirano zvakati kuti nehurumende yomuKatar. Vamunangagwa vanga vachiperekedzwa nemakurukota anosanganisira remari vaPatrick Chitamasa, rezvekurima vaPerence Shiri nerezvezvicherwa vaWinston Chitando, avo vakaitawo misangano nemakurukota emuKatar. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata muongorori wezveupfumi vachishanda nesangano rePersicon Global Fund Managers vaPersistence Gwanyanya kuti tinzwewo maonero avo.
Chiri kudikwa muZimbabwe panguva ino ndechekuvandudza upfumi, asi kuti tivandudze upfumi hwenyika pangava pangadiwa mari yekuti zvese izvozvo zvinge zvichiitika. Pangava pangadiwa mainvestments ekuti izvozvo zvisinge zvichiitika, nekuti changa chakasarira mainvestments. Tikatarisa nyika yakaita seQatar, ingava nyika ine upfumi hwakakura chaizvo. Nyika ine GDP ingangosvika kana kuma 170 kana kuda kunosvika kuma 200. Saka kufamba kuri kuita mukuru wenyika nagavena kuda na Minister of Finance inyaya yekunotsvaga kuti vangakwana papi pahomwe yeQatar.
Iyo nyika yeQatar yakambomira sei munyaya dzezveupfumi nezvimwe zviwanikwa?
Ndakatarisana neQatar ndingati ini chii chavangada munyika yakaita seZimbabwe. Qatar tikatarisa upfumi hwavo kuti hungava hwakabva papi, upfumi hwakabva kuma fossil fuels. Saka kubva kwakaita upfumi kuma fossil fuels weQatar ikabata upfumi hwayo zvakanaka, ine experience nenyaya dzemafossil fuels iwayo. Pawodhirese zvaakuitika ndezvekuti taakubva panyaya dzemafossil fuels tichiinda zvaakutanga kunofezwa out, kune mashoko anotauririka panyaya dzemafossil fuels. Kuzonosvika mberi uko nenyaya yemaclean energy, tinenge tisina nyaya dzakanyanya dzemafossil fuels. Asi nyika dzichakasarirawo dzakaita sana Zimbabwe tine mafossil fuels akawanda, atisati tagona kuti tinge tichiva tinobatsirikana nawo. Saka tine mainvestment akakura tine mainvestment akakura ari pasapa pamwe chete.
Avo vanga vari muongorori wezveupfumi vachishanda nesangano rePersicon Global Fund Managers vaPersistence Gwanyanya vachitaura vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Yes. Sezvo nguva yedu yapera, regai tipotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Dare reNational Assembly rozeya kuvandudzwa kwemitemo yesarudzo uye chibvumirano chemapato ezvematongerwo enyika chekuita sarudzo dzakachena. Mapato ezvematongerwo enyika nhasi aratidza kusafara nenguva shoma yakatarwa neZEC kuti veruzhinji vakwanise kutarisa mazita avo mugwaro revavhoti. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosangana nezvizvarwa zviri muQatar uko vanga vachishanya. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitirwa pasocial media navateereri veStudio 7. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumire kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.
So kuyisika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 8 kuNkwenkwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga.
The vision I have is to see the new Zimbabwe promise, to see Zimbabwe as a successful country in the family of nations.
Sifuna ukuthi ilizwe leZimbabwe ukuthi lingabi ilizwe elimilodwa. Sifuna liphumelele njalo libe lobungane obuqinileyo le United Kingdom lamanye amazwe.
Umkhokheli we-MDCT, umnumzana Nelson Chamisa, oyethekelele kwele-Bhilithani, utshela abantu ekolitshini le-Oxford University ukuthi uyakwazi ukuthi usenqobile kudala kukhetho lalo mnyaka, ngakho-ke uselinde ukuqala umsebenzi.
Indaba yamatitshala ukuthi babuyele emsebenzini iyasidokozisa kakhulu ukuthi abantwana bazake befunde ngoba besesikhangelela ukuthi lapha khona kuyithemu yesibili abantwana bethu bephume kahle emhlolisweni yabo kodwa nxa bebuyele emsebenzini bekhulumisane lohulumeni ngibona ngani kungasinceda.
Abazali bemukele ngenjabulo inyathelo elithethwe ngababalisi lokuqala ngokukhulumisana lohulumende bengakhalali umsebenzi. Abe komishini ebona ngezokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission bathi bazama ngazo zonke indlela ukutholisa abantu ulwazi ngokhetho ngendimi ezikusisekelo sombuso. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umkhokheli we-MDCT, umnumzana Nelson Chamisa, owethekelele kwele-Bhilithani lapho amenywe likolitshi le-Oxford University ukuzokhuluma ngokhetho lweZimbabwe lalonyaka kanye lomsebenzi akhangelane lawo enganqoba kukhetho lolu. Utshele umbuthano wabafundi balikolitshi ukuthi uyakwazi ukuthi usenqobile kudala, ngakho-ke uselinde ukuqala umsebenzi. Intatheli izindaba e-Studio 7, u-Ezra Chisaspanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Chamisa uchazise kabanzi ukuthi uhulumende wakhe angangena esihlalweni uzakwenzani.
The vision I have is to see the new Zimbabwe promise, to see Zimbabwe as a successful country in the family of nations.
Sifuna ukuthi ilizwe leZimbabwe ukuthi lingabi ilizwe elimilodwa. Sifuna liphumelele njalo libe lobungane obuqinileyo le United Kingdom lamanye amazwe. Sifisa ukuthi sibe lilunga le Commonwealth.
Uqhubeke ethi idolobho leHarare kumele lingabi yilo lodwa elithwele amandla wonke ombuso, kodwa kumele lawo mandla abelwe izigaba zonke zelizwe, njalo ibandla lakhe seliqalile ukulungiselela lumbuso owe-devolution.
It has already begun, because it has begun in terms of the scoping of our plan and our trajectory for a revolution in Zimbabwe.
So kuvele sokuqalile, kuqale ngecebo lokuthi elikhulu lokukhulula umcebo welizwe eZimbabwe. Ngalokho asifuni ukuthi iHarare ibe yiyo yodwa edla ikheke elikhulu. Sifuna ukuthi siligabelane ikheke leli ilizwe lonke. Njengoba ngijilo, igweru ngaphansi kombuso izaba yiyo esizasebenzela khona. Ibulawayo sizayenza isigodlo seze indasi.
Ebuzwa ngokuthi imizamo bani azayenza ukubambanisa abantu elizweni ababandlulana ngemihlobo, uChamisa uthe isizwe seZimbabwe silabantu abathanda ukuthula, ngakho sidinga inkokheli ezamanyanisa uthethelwane kulabo abawoneleyo.
We need national healing. There have been serious problems, divisions around class, divisions around race.
Ilizwe lidinga ukuhlanganiswa kulokwehlukana okukhulu ngezibanga lezobucebi umbala uhulumene okhona nguye olesandla esikhulu ekwehlukaniseni abantu esesikuqalile yikuhlanganisa abantu ukuthi sibe lombono munye elizweni.
Uchamisa lequla lakhe lomanyano we-MDC Alliance eligoqela uMnumzana Tendai Biti loMnumzana David Coulthard bakhangelele ukuhlangana leziphathamandla zikahulumende weBrithani kunye labamabhizimusi baleli lizwe. Ngimele iStudio 7, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Abazali bamukele ngenjabulo inyathelo elithethwe ngababalisi lokuqala ngokukhulumisana lohulumende bengakhalali umsebenzi. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo ababalisi bathi babuyele emsebenzini bekhonona ngesilinganiso seholo sokulichumi ekhulwini i-10% abasithenjiswe nguhulumende besithi inhlamba kubo. Obathabile Masuku sethulela lolu daba.
Ababalisi bebethembise ukukhalala umsebenzi izikolo zivulwa kodwa abasakwenzanga lokho. Babuyele emsebenzini bekhonona besithi uhulumende wengeze iholo labo ngesilinganiso esincane kakhulu sokulichumi ekhulwini i-10%. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo ababalisi bahlangene lohulumende bexoxisana ngezikhalazo zababalisi obathembise ukuthi ababalisi bazakwengezelelwa iholo labo kanye lokubiselwa insuku zabo zokuphumula ababengasavunyelwa ukuzithola. Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association uMnumzana Sifiso Ndlovu uthe ababalisi babuyele emsebenzini kodwa bekhonona.
Izisebenzi zikahulumende sezamukele umbiko wokuthi zizathola i-10% isalary rise ngokudana okukhulu betshengisa ukuba limali incinane njalo ayisoze yenele isuthise inkanuko zeholo abebezikhangelele. Ngalokho-ke i-10% iyaliwa izisebenzi kakhulu. Inhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association ithi yona imali le imali encane kakhulu engasoze incede uZulu, njalo uhulumende kumele azame abuye njalo enkundleni yokuxoxisana labanye akhulume ngokuthi uzayithuthukisa kanjani le mali.
UNdlovu wengeze ethi njengenhlanganiso bajabulela ukubuyiselwa kwensuku zokuphumula zababalisi ezasezesulwe.
Okwamukelwe kakhulu iZimbabwe Teachers Association yindaba yelivi lapho uhulumende athena uzakuletha njalo ilivi yababalisi abuye njalo abavumele ukuthi bathengise amalanga labo ababe belamalanga athe edlulisa.
Isikhulumi senye njalo inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimbabwe National Educators Union iZineo uMnumzana Thembelani Dube usola isilinganiso abengezelelwe ngaso.
Njengenhlanganiso yeZimbabwe National Educators Union iZineo sikubeka sobala ukuthi ababalisi bethu bavukele emsebenzini. Ababalisi bethu bahambe emsebenzini bekhonona kulandela i-percentage elethwe nguhulumende ezingxoxweni kade zikhona izolo. I-10% elethwe nguhulumende nxa siyiqatanisa leholo lababalisi kayisho lutho. Ababalisi iholo labo lincane. Okwenziwe nguhulumende kufana lokuthi uthatha amanzi ngenkomitsho yokunathi tiye uthela idamu zama ukuligcwalisa.
Umzali ohlala koBulawayo uMnumzana Dumeliso Makurane uthi bayakwamukela ukubuyela kwababalisi emsebenzini ethi kuzaphathisa abantwana asebekhangelane lemihloliso.
Indaba yamatitshala yokuthi babuyele emsebenzini iyasidokozisa kakhulu ukuthi abantwana bazake befunde ngoba besesikhangelela ukuthi lapha kona kuyithemu yesibili abantwana bethu awusozi bephume kahle emhlolisweni yabo, kodwa nxa bebuyele nxa bengabuyela emsebenzini bekhulumisane lohulumente ngibona ngani kungasinceda.
Abameli benhlanganiso ezilwela amalungelo ababalisi lezi bathi bakhangelele ukuhlangana njalo lohulumende kukhulunyiswana ngenhlupho ezibhekane lababalisi mhlaka 14 kuyona le inyanga kaNkwenkwezi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abe komishini ebona ngezokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission bathi lanxa bengelayo imali eneleyo yokusebenzisa ekuqhubeni umsebenzi wabo, benza konke okusemandleni abo ukutholisa abantu imfundo ngezokhetho kusetshenziswa indimi ezikusisekelo sombuso okugoqela iBraille esetshenziswa ngabangaboniyo. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abezeki bathi kodwa nxa kukhangelwa udaba lweBraille, umthetho olawula ngezokhetho i-Electoral Act awubaphi amandla okulungisa amaphepha okuvotisa ngawo alotshwe ngalolu limi. Baphelela ekulobeni ingwadlana zokutholisa uzulu ongaboniyo imfundiso kweziphathelene lokhetho, bekhuthaza amalunga edale lephalamende ukuba bakulungisise lokho. Osaphethe isikhundla sokukhokhela iZEC mnumzana uTwile Slaigwana uthi lanxa bengakanelisi ukutholisa ulwazi ngendimi zonke, sebanelise ezilithumi ezigoqela iBraille.
Silawo ngesisuthu, silawo ngesikhalanga, silawo ngesinambia, silawo ngesindebele, silawo ngesiXhosa, silaso isindawo, silawo futhi ingwalo zokhetho ezenzwe ngesishangane. Konke lokhu kuhlanganisa njalo nesishona lesithiwa.
Uxwayisa uzulu lamalunga edale lephalamende ukuba bakhankasele uguqulwa komthetho olawula ukhetho. Kube lesigaba esikhuluma ngokulungiswa kwamaphepha okuvotisa ama-ballot papers.
Sesikwanisile njengeZimbabwe Electoral Commission ukuthi kona siyenze iBraille kwezokhetho, nasi senza lokhu ngesikhiwe sibili, voter education. Ikakhulu khathesi sikhangelene lokhetho oluzayo osiqalisa kakhulu ngaleyo kuthiwa yi-inspection of the voters' roll ezabuya emavenyini ambalwa alandelayo. Sizazama ukuthi khona indimi zonke lezi engiziqambileyo zibe khona.
Okwamanje uSlaigwana uthi abenelisi ukutholisa abasebenzisa iBraille amaphepha okuvota.
Nxa sesize ukuvoteni, umthetho wezokhetho awukhulumi ngeBraille ballot paper. Kodwa ngumbono omuhle kakhulu esifisa ukuthi khona kusiya ngesikhathi sithemba ukuthi khona labo abasephalamende abayenza ezomthetho, lathi njalo sisenza lokho esingathi ngama-recommendations, sifisa ukuthi khona kube semthethweni.
Abezeki bathi lanxa besanelisa ukutholisa uzulu amaphetshana amumethe imibiko elemfundiso phezu kokhetho kundimi ezehlukeneyo, ugwalo olusetshenziswa mhla wokuvota ngokwalo luyabe lulotshwe ngesiNgisi. Ngokunye lakho abathi kungalungisiswa nxa uzulu lamalunga edale lephalamende engakhankasela ukuba kuguqulwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Yebo, 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 mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave, 4930-6040 laku 15460 kHz ku-short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook kukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la kuFacebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Umkhokheli webandla lezapho umnumzana Dumiso Dabengwa utshele izakhamizi zeBiyula labancintisa kukhetho lokudinga amalunga edalele ephalamende ezansi emaNdebeleni ukuthi baza kusa amalunga amaningi endaweni zokuvotela emzameni yokuvikela ubuqili webandla leZANU-PF. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
IZimbabwe isifike esibangeni esiphezulu samalungiselelo okhetho oluqhutshwa lonyaka ngemva kokubhalisa kwabantu kugwalo lwabalelungelo lokuvota phansi kohlelo lwemitshina yalezinsuku olwe-BVR. UDabengwa ukhuthaze abantu ukuba baqhubeke bebhalisela ukuvota njengoba kungakavalwa, njalo bavotele ibandla lakhe kukhetho lwelizwe lonke. ethi bazakusa abantu ababili phandle lababili phakathi kwendlu yokhetho izwe lonke ukuze laloba ibandla elibusayo lifisa ukugqiba amabhokisi okhetho bahluleke.
Sithe i-polling station inye kumele ibe labantu abayi-4 station. Bengalisusi lihlo kuyona njani ballot box.
Umongameli weMthwakazi Republic Party umqondisi Moyo yena uthi okwamanje bazakuba lo yedwa phakathi kuthi phandle babe banenyi ngoba iZEC ivumela umuntu oyedwa phakathi.
Thina njengeparty sathi ukuthi hayi ngendlela abakuchasisa ngayo kuthi ukuthi siya kuzwisisa ukuthi ngesikhathi singasikhathi sinye kufunakala ilunga elilodwa phakathi kwe-voting room. Bangaba baningi phandle amalunga awebandla elithile like MRP kodwa phakathi kuzafunakala oyedwa.
Umongameli we-PDP uNkosikazi Lucia Mathibenga laye uthi bazangezelela abantu ngelanga lokhetho kodwa belandela umthetho.
Okwamanje sa-identifya ama-election agency amahlanu nge-polling station inye ngayinye. Sizabatraina bonke bengu-5 pe-polling station. I-deployment kuzahambelana ngokuthi umthetho uyabe usithini umhlana we-vote kodwa umthetho sizawulandela.
EZimbabwe amabandla adlula ikhulu asebhalisile ku-ZEC esazisa ukuthi azaphatheka kukhetho oluzayo. Amabandla aphikisayo ahlalele evalweni mayelana lamalungiselelo okhetho kulandela ukungazi amalanga okhetho. Okwamanje amabandla aphakathi kokukhetha amalunga azabamela ukuncintisa lokudinga amalunga edale lephalamende lakukhansili olwama-primaries kuthi ibandla elibusayo likhethe kuviki edlule njalo amagwaliba amakhulu okukhankasela umongameli wabo asegcwele indawo yonke. Kuyonale inyanga mhlazi lichumi lasifica munwe munye kusiya mhlazi ngamachumi mabili lasifica munwe munye iZEC inxuse ababhalisela ukuvota ukuba baye endaweni ezizamenyezelwa ukuyahlola amabizo abo kuluhlu lwabalelungelo lokuvota ole voters roll. Labo ababhalisela ukuvota ngaphansi kohlelo lwe-BVR kodwa sebefuna ukuguqula lapho abazavotela khona bakhuthazwa ukuthatha leli thuba lokuhlola amabizo abo kuluhlu lolu baze logwalo olufakaza ikheli yalapho asebefuna ukuyavotela khona. Abanezihlobo zabo ezabhubhayo sebebhalisele ukuvota labo bayacelwa ukuba ngesikhathi kuhlolwa uluhlu lwababhalisele ukuvota bazise iZEC ngezihlobo zabo esezatshonayo ukuze amagama abo akhutshwe kuvoters roll. Abantu abadlula izigidi ezinhlanu benelise ukubhalisela ukuvota eZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa nguye omele ukuthi ethule isaziso selanga lokhetho esebenzelana labeZEC yona esibike ukuba isilungele ukuqhuba ukhetho. Ngimele iStudio 7 kobhewula Sewula ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kuhlelo lwabasakhulayo ole the connection namuhla sixoxa ngokuvulwa kwezikolo. Sizakhangela njalo okuhlupha ababalisi kanye labafundi. Bazali, lenelisile na ukubhadalela abantwana ama school fees. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 0012 465 0318 kumbe libhale ekhasini lethu le-Facebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla lilami uNtungamile Nkomo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
singakangena esigabeni esilandelayo, wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Inkulumo zokuthengiselana phakathi kwele China lele Melika ziyaqhubekela phambili ngeviki ezayo esigodlweni seMelika eWashington DC. Kodwa ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi ukungazwisisani phakathi kwamazwe omabili ngalolu daba kukhulu okokuthi kungeke kwalungiseka ngesikhathi esifitshane. Idale lephalamende lakwele Armenia selikhethe umkhokheli webandla eliphikisayo umnumzana Nicole Pashinyan ukuba inhloko kahulumende yalelo lizwe lamhlanje. UPashinyan unqobe ngemva kokuthola amavoti angamachumi phose ayisithupha ayi-59. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesigodlweni seQatar eDoha lapho asayine isivumelwano sokusebenzelana ndawonye lomunye wakhe walelo lizwe umnumzana Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani izolo ngendlela yokuthuthukisa umnotho wamazwe omabili. Kodwa iningi seliveze imbono etshiyeneyo ngohambo lukamongameli Mnangagwa kanye leziphathamandla zikahulumende emazweni atshiyeneyo selokhu wathatha intambo zombuso. Abanye bathi kufanele anikwe isikhathi sokuthuthukisa umnotho welizwe, kodwa abanye abanjengomnumzana Duma Phimema isizalo nesezimbabwe esihlala eMelika bathi kulusizi ukuthi akula nguquko ebonakalayo elizweni.
Umongameli uMnangagwa ukuthi Zimbabwe is open for business, but asikabona okutshintshayo. Uyagijigijima emazweni atshiyeneyo uhlangana lama investors, but asikezwa anything tangible on the ground ukutshengisa ukuthi into sezitshintsha. Kathesi amabhenki akula mali.
Ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi kulutshwana okungatholwa ngele Zimbabwe eQatar.
Nxa ehamba vele siyadinga amafutha, kodwa amafutha vele athengwa ngabantu abavele bele amakhampani abo bodwa. Angiboni kunganceda lutho ngoba vele iQatar akula lutho olukhona ngaphandle kwamafutha. Ayiso industrial nation. Ama-Arabs bayathanda ukuvakatsha emazweni. Into nje singathi khona nxa bengabe bejabulela into abayinikwayo iZimbabwe. Kukhona oVictoria Falls yabo oWange National Park. Kodwa singazi ukuthi vele njengomuntu ovele vele yokhu ehamba-hamba asikazi sizi ukuthi kunento eqondakalayo ephumayo. Kodwa amazwe ama-Arab njengoba elamafutha bele zimali okungadotshwadotshwe khonokho okungconywana.
Ekhuluma lo msakazo weStudio 7 eseNew York kumaviki ambalwa edluleyo, umphathintambo kahulumende obona ngobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo laye owayephakathi kohambo olufanayo uchasisa ukuthi imizabalazo le izaba lomthelela bani kwezomnotho kanye lokuqeda ukusilela kwemali emabhanga.
Into eqakathekileyo yikuthi ilizwe limele lithengiseke ku-International Family of Nations ukwenzela ukuthi imali yaphandle ibuye izongena i-comfortable ekhaya. Yi-priority ka DCA esiyenzayo. We are sorting out our fundamentals and we are sort of creating an investor environment eyokuthi umuntu imali yaphandle ibuye, ama investors abuye, ama international financial institutions babise imali, izikweleti sizibhadale, and then i-confidence ibe khona, then imali sihlale eZimbabwe. Isihlale eZimbabwe abantu bazathola imali yabo ngokufuna kwabo. So it's not an event, it's a process.
Uhambo lwakhe eQatar umnumzana Mnangagwa ukhatshwe ngumphathintambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Patrick Chinamasa, owezokulima umnumzana Parents Shiri kanye lobona ngezokwenjiwa kwamatshe aligugu umnumzana Winston Chitando. Labanye laba babikwa besithi sebakhe ubudlelwano labanye babo eQatar ngendlela yokuthuthukisa umnotho weZimbabwe. Abantu abalichumi lesithupha babulewe ekuqaleni kwayonale inyanga esontweni yamaRoma iNotre Dame of Fatima esigodlweni seCentral African Republic eBangui. Umfundisi walisonto umnumzana Thonga Umale Baba ngomunye wabatshonileyo. Abantu laba babikwa bebulewe liqembu lezephulamthetho elazakala ngokuthi yiForce elihlala endaweni eyazakala igcwele abokholo lwesiMuslim eBangui. Abanye abakade bethukuthele ngalesi sehlakalo bahlasele indawo yokukhonzela abokholo lwesiMuslim iMosque ngendlela yokuphindisela. Kulandela lezi izehlakalo, isigodlo seMelika eCentral African Republic sethule umbiko sisola lolu dlakela njalo siduduza imuli ezilahlekelwe izihlobo. Isigodlo seMelika siphinde saxwayisa abantu ukuthi bengaphindiseli njalo sagcizelela ukuthi udlakela lolu alutshengisi isimo esiqotho sabantu bokholo lwesiMuslim kumbe abesiKristu. Lo ngumbiko obuveza umbono kahulumende weMelika. Iqembu leHighlanders selichiywa ngemiklomelo eyisithupha liqembu elihlezi phezu kwengalane elengezi Platinum Stars ngemva kokunqotshwa okwakuqala lidlala lisekhaya nge-2-1 ngeleZPC Kariba ngesonto. Intathe izindaba yethezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu lengezi Platinum Stars lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo lile miklomelo ngama-20 lesithupha ngemva kokuba libhaxabulele iYata Stars nge-5 kanyanga umgqibelo. Kuthi ngosuku olufanayo iqembu le-FC Platinum lona lihlezi endaweni yesibili lile miklomelo ngama-25 linqobele iRentals nge-2-1. Iqembu leBhoso liyalili lokhu lisendaweni yesithathu lile miklomelo ngama-20, njalo umqeqeshi walo uMadinda Ndlovu uthi kuzamele bephange bekhohlwe ngokwenzakele ngesonto loba nje ngendlela abadliwe ngayo okufana nje lokuba bazigwaze ngowabo. Ngaphansi kweqembu leHighlanders kulamaqembu amabili ale miklomelo elitshumi lathoba munomunye abalisayele eChickenini kanye leTriangle, njalo abafana beChickenini banqobe abebulawayo City nge-2-1 ngomgqibelo, kuthi abeTriangle batshaye bebulawayo Chiefs nge-2 isonto. Iqembu leZPC Kariba lithe ngokunqoba eleHighlanders lahle laphakama lisukuma emsileni wengalane yemiklomelo lahlala endaweni yesine nxa usuka ngaphansi lile miklomelo yethoba minembili. Ikanti ngaphansi kwalo kuleqembu leChapungula lwelile miklomelo yethoba minembili, kuthi elihlezi endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane ngelebulawayo City elile miklomelo yesikhombisa. Kube sekusithi eleMutare City yilo elijeke amanye engalaneni lile miklomelo eyisithupha. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Akungitshele silethemba liyawukholisa liuzwa uphuma ngapha emsakazweni weStudio 7 eWashington DC. Singakehlukani ke sikhangele ebesilazo ngamafitshane. Umkhokheli weMDCT Mnumzana Nelson Chamisa wethekelele kweleBrithani utshele abantu ekolitshini le-Oxford University ukuthi uyakwazi ukuthi usenqobile kudala kukhetho. abazali bemukele ngenjabulo inyathelo elithethwe ngababalisi lokungakhalali umsebenzi lamuhla. Oliver Lelisayo, ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.